kuti tinozvakufara ne celebration yekuona minister into that international team hall of fame nekuti achievement yavo from time yavakatanga kusvima yeti higher level what you call elite level is something that has been is unprecedented to be so far in Zimbabwe and by Zimbabwe that it kuti aswime achiwin ama medals at the world championships and achiwin ama medals at the Olympic level then number yacho yavakaswima I think it's a breakthrough and an inspiration for everyone sakaisusu as Zimbabwe Olympic Committee tinotenda tichifara zvakare and just for that celebration
tinoona kuti pari zvino muri kuCape Verde muri kuitei ikoko uyezve matimi gurukota rezvemitambo yamaikesi Coventry variko kunei
chiri kuitika tine forum yeanoka inonzi gender equality ndo iri kuitika kuno takauyawo ndine representative weboard member anomirira kuzimbabwe olympic committee ndo vamuwanda rauya navo kunoko minista ipapo ndo pavangu ari kuamerica saka taindaiziva kuti vari kuuya kunoko vakazosvika kunoko nezuro manheru ndatoti makurena ano na12 ndakatovamirira tikaonana vangu asvika kuno vakaneta vakatokoti vachipedza kupiwa ona yavo yeinduction vakauya kuno kustraight vakasvika kunoko vakaneta but vangu vazvikomita because he is being seen as an influencer and as a mover saka anoka inorecognize at that level kuti vangu vari one of the top speakers anga achitaura just a journey and also inspiring as a woman leader in the continent kuti ndo zvavari and izvozvo zvinoratidza kuti kunoko nenyaya yekuti izvo as a woman who has made a difference not just only as a athlete but has made a difference to the world and also to Africa ivo vauya kunoko vazoratidzawo kuti ndichibvawo kuzimbabwe isina maathletes akawanda akabudirira but zvinogona kuita and is possible for every person saka inini ndikuona kuti gender equality forum yatiita kunoko is appropriate for her to have been here and that's why pavakakokwa kuti vauye kunoko vakazvikomita and I think it's actually a sign of their dedication to sport.